Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi weshondo gunyana 6 2020. Makaterera ku Studio 7 ndevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hei nemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafane COVID-19 hwokwira mushure mekunge mumwe munhu mumwe chete afa kuBulawayo neZuro. Varume vaviri vanga vachipomerwa mhosva yekuuraya musoja kuChivhu vanourayiwa kuBuhera. Nasi kwapera gore vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya kuSingapore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika wasvika pamazana maviri nevanomwe kana kuti 207 zvichitevera kufa kwemumwe munhu kuBulawayo neZuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika zviuru zvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemagumi manomwe nevanomwe kana kuti 6977. NeZuro vanhu zana nemakumi mana kana kuti 140 vakanzi vabatwa nechirwere ichi, zana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 135 vari vemuHarare. Asi bazi rezveutano rinoti vamwe vanhu ava vainge vavhenekwa kare asi vasati vaziviswa zvainge zvabuda kwemazuva akati wandei. Vanhu vapora zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 5360. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere cheCOVID-19 iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Central Hospital Dr. Enoch Maida.
Zvagara hazvo muchaona kuti chirwere ichi kana kuti utachiona hweCOVID hunyango huchibata vanhu. Vanhu vanoziva mukuongorora kwavanoita kunyika dzakasiyana siyana nyangwe nemuno medu kuti at least 80% vevanhu vanobatwa neutachiona ihohu vanhu vanonge vasinganyanyi kurwara nacho.
Munorevei apa Dr. Maida?
Vanenge vaine hatingati masymptoms aya kana kutaridzika seflu, asi vazhinji vanotopora dzimwe nhambo vasina kutoitwa matest acho. Asi muchaona kuti nyangwe nevaya vanoitwa matest nyangwe vabatwa neutachiona ihohu, vazhinji vavo havanyanyi kuzova nokurwara kwakadzama kunotozoita kuti vade kuadmitwa muhospitari kana kuzosvika pakuda kuti vaiswe paoxygen. Vashoma vangasvika pakuita izvozvo, asi tinototenda nezviripo kuti zvinobatsirawo. Muchaona kuti kana tichitaura kuti marecovery ari kutarisirwa, ari kutaurwa anenge achinzi at least 78%, zvotoreva kuti kune vabatwa nacho vanozowanikwa vachinzi vapora pamatesti angazotevera kana kuti pane zvinotarisirwa vanenge vakati wandei, uye kuti vanenge vari palevel iya inotarisirwa. Tichiti at least 80% kuti vagara vanobatwa nacho neutachiona ihohu vanhu vanozopedzisira vakwanisa kunge vachipora. Uye kuti vapa vanotestiwa vanowanikwa vasina utachiona ihohu.
Asi muri kukurudzirawo vanhu kuti vaite sei munyika kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya?
Vanhu ngavasatarisa kuti nhasi kwabatwa vanhu vakaita sevashoma pautachiona ihohu paitwa maPCR test kana kuti vanhu vataurwa kunzi vafane chirwere ichi vakaita vashoma, nokuda kwokuti muchaona kuti mukatarira nyangwe pamastatistical graph anenge achiitwa ayaya zvinoti zvikakwira zvikadzika zvikakwira zvikadzika. Saka hazvisi zvokuti nhasi kana paita vashoma kuti hanyangwe namangwana kunenge vangova vashoma zvakare. Zvikuru kana takuona kuti utachiona uhu hwava kufamba navanhu, kwete vaya vari mukwarandaini kana maisolation chat, asi kuti nyangwe nevanongofamba mucommunity vagere mudzimba umu, vanenge vachifamba vari mumapublic transport kana vanenge vari kumashops kwakasiyana siyana pamisika kwese kwese, yatoti community spread ya.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Central Hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nechimwe zvine makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 31,056. Vapora vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 26.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana zvine mazana masere nemasere kana kuti 188,000. Vanhu vafa pasi rose vasvika zviuru mazana masere ane makumi masere kana kuti 880,000. Vapora vadarika mamiriyoni gumi nemanomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 17.9 million. Varume vaviri vanga vachipomerwa mhosva yekupfuura masoja maviri mwacho akafa kuchivhu nezuro vapfurwa vakafa nhasi kunyanyadzi pedyo nebuhera. Nunurai jena anotipanyaya inotevera.
Vaviri ava vasati vave kuzivikanwa mazita avo vapfurwa nemasoja achibatsirana nemapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti vaviri ava vapfurwa vose vakafa uye pfuti dzavakatora dzawanikwa vachinadzo.
It is correct, yes. The two suspects have been accounted for.
Icho kwadi vaviri ava vawanika, purisa akwanisa kuwana pfuti dzavange vaba.
Masoja maviri aya akapfurwa pane imwe kamba yemapurisa diki pedyo nechicken inn kuchivhu. Kamba yemapurisa iyi ine mauto nemapurisa ari kubatsirana kuona kuti vanhu vatevedzera here kuridziro yekuti vagare mudzimba senzira yekutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vanyati vanoti munhu akapfura mauto aya akapinda pakamba apa ndokukumbira mumwe muto kuti vataure panze ndokuzodzoka mukamba vose achibva apfura nekuuraya mumwe muto mumwe akakuvara zvakaipisisa asati atiza nemumwe wake. Kupfurwa kwemasoja uku kuri kuuya apo ukama hwevanhu nemasoja usina kumira zvakanaka nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kupomerwa mamwe masoja munyika. Makore maviri apera mugore ra2018 muna Nyamavhuvhu vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevanofungidzirwa kuti masoja vachiratidzira, asi hapana musoja akasungwa kunyange pakaitwa ongororo yaitungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasalema Muslande. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vataura neStudio 7 vati kunyange vanhu vakanetsana hapafanirwe kudeurwa ropa sezvo paine matare anofanirwa kutonga nyaya dzose. Gweta uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vadzikamaibere vanoti ukama hwevanhu nemasoja hauna kunaka zvachose, vachiti ukama uhu hunofanirwa kugadziriswa kuti vanhu vakwanise kuyamura mapurisa nemasoja mubasa ravo.
Nyaya dzeukama pakati pevanhuwo zvavo ne avo vanofanirwa kunge vachidzivirira nyika ukama hwakaremerwa panguva ino nekuda kwenyaya yekuti mapurisa nemauto vari implicated munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kudzokera kumashure kubva munguva dzana gukura hundi. Izvi zvinokonzera kuti ukama hunge hwakazara nekutya neruvengo.
Mamwe magweta taura nestudio 7 achikufa kwevanhu vakauraya mauto uku kuchapa kuti nyika isazive kuti chii chaizvo chakapa kuti padeuke ropa, asi vachiti zvinonetsa kubata vanhu vanenge vachipomerwa mhosva yekuuraya uye vaine pfuti. Vanhu nemasoja vakamboita ukama hwakasimba apo masoja akabatsira kupidigura vaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Asi vanhu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kuti masoja afanirwe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvinokurudzirwa nebumbiro remutemo. Nezuro wakare vamwe vanhu vakaonekwa vakatakura nekumhanyisa muto ainge akuvara kuchipatara. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Nasi kwapera gore vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya kuSingapore uko vairapwa chirwere chegomarara. Asi mukurarama nemurufu vaMugabe vanounza kupokana pamaonero neutongi hwavo. Mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vanoti vaMugabe raive gamba uye zvavakarwira zvave kudzoserwa kumashure nevakavabvisa pachigaro nechisimba.
Ndingati hapana nguva yakanyanyoti koshera kucherechedza upenyu hwavaMugabe kupfurikidza nguva ino yatiri kuona vavakasiya, vavakashanda navo. Vamwe vacho vanoti takashanda navaMugabe kwemakore anodarika makumi mashanu, vachiwanikwa vachishanda vachida kudzorera minda inova ndiyo minda yakaita kuti vaMugabe nevamwe venguva yavo vaende kuhondo, vadzoka kuhondo vakauya vakagara kwenguva yakati kuti vakazoirizvi. Zvinhu zvinoita kuti pazuva ranhasi tizvibvunze mubvunzo, tichibvunza kuburikidza nezvatiri kuona izvi.
Asika hurumende iri kuti iri kungoteera zviri mubumbiro remutemo rakanyorwa panguva iyo vaMugabe varivo vaitungamira nyika.
Tinoziva kuti vamunangagwa vari kuti zviri mubumbiro remutemo, asi kune zvakawanda zviri mubumbiro remutemo wedu, section 67 yemutemo wedu, zvinosanganisira kodzero dzekuti munhu ane kodzero yekuita demonstrate. But zvinhu zvose izvozvizvi zvimwe zviri pabumbiro remutemo asi zvatiri kuramidzwa navamunangagwa. Tobvunza kuti koicho chanyanya ukosha pane iyo provision yemuconstitution iyi yokubhadhagwa kuvarungu chii?
Asika vaMawarire vamwe vanoti vaMugabe vainge vaine zvakawandawo zvavakakanganisa zvinofanira kuti zvinge zvichitariswawo muzuva ranhasi.
VaMugabe munhu vane pavaipotsa, vane pavaigona. Kana taona isusu kuti vaMugabe vakashanda nenhubu idzi, vakatisiyira nhubu idzi togadzirisa ka.
Mutauriri weNPF vaJelas Mawarire vari parunare muHarare. Asi nengo yebato reZANU-PF vachimirira Makonde vaKindness Paradza varamba kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kudzosera kumashure urongwa hwekupa vatema minda.
Chekutanga, vaMnangagwa havakwanise kudzorera minda kuvarungu nokuti bumbiro romutemo reconstitution yedu harivabvumire kuti vadaro. Kechipiri, vaMnangagwa hazvikwanisike zvachose, hazvina kumbopinda mupfungwa dzavo enda havatomborota vachidzorera minda kuvarungu.
Ko zvatiri kunzwa izvika kuti ndo zvinoda kuitwa nehurumende.
Nyaya iripo ndeyekuti pane vanhu vari kuda kuvhiringa chirongwa chegovernment chiripo chekutedzera mutemo uripo. Mutemo uripo rumbumbiro remutemo reconstitution unoti hurumende inofanira kuita compensate varungu avo vakanga vane mapurazi akanga ari under BIPA. MuBIPA inoreva kuti BIPA yekuti government to government. Saka ndo vanodzorerwa ende mapurazi acho hana kuwanda.
Manga ane mapurazi acho
27. Kozoita avo vanhu vatema vakatorerwa minda yavo munguva yataita zvekutora minda. Vakanga vakatenga mapurazi avo. Avo vanhu vatema tinovadzorera, ndo vanonzi indigenous ivavo.
Nengo yebato reZANU-PF vachimirira Makonde mudare reparamende vakaindinesiparadza vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg.
VaMugabe vanorangarirwa nezvinhu zvakati wandei. Chikuru chavanorangarirwa nacho ndechekuti vakaindisa nyika mumandondondo nenyaya yeutongi hwavo hwehumbimindoga, nenyaya yekudonhedza ikonomi yenyika, nenyaya yekumbunyikidza vanhu, nenyaya yegukura hungi yavakaita kuma1980 against vanhu kumateveriland nokumidlands province. Asi kune vamwe vanovada vanovati vaMugabe anga iri liberator vakarwa vakatungamira Chimurenga nana vangomo nana vatongogara nevamwe kusvika pane independence 1980. Asi vachipinda muna1980 chinhu chikuru chavakakonewa igukura hundi, ende vatanga gukura hundi yavo izvezvi zvavamugaba vasiku vatisiya. Asi maitiro ezanu emusindo okuabjecta vanhu okumbinyikidza vanhu nanhasi vamugabe havapo, asi zvinhu izvizvo zvakuna vamunangagwa.
Ko vamwe vanoti zvinhu zvatonyanya kuipa kubva vamugabe zvavasiya chigaro.
Zvinhu zvatonyanya kutoipa kubva pasiya vamugabe chigaro. Ivo vamugabe pachavo mbune vasati vatisiya vakataura kuti aiwa uyu mutungamiri anonzi vamunangagwa anokwanisa kungoshanda kana achitungamirwa nevamwe, noti iye achitungamira, ende hakusi kunyepa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mapfumbamwe vasungwa kuHong Kong vachiratidzira kusafara kwavo nekumbomiswa kwesarudzo dzematunhu munyika iyi nemutungamiri wenyika iyi akadomwa neChina amai Carrie Lam, vachiti zvirikonzerwa nekuda kurwisa chirwere checoronavirus. Asi vanoti vanoda rusununguko kubva kuChina, avo vanga vachitarisirwa kukunda musarudzo idzi vari kuratidzira kusafara kwavo nedanho rekumisa sarudzo iri. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mure Zimbabwe, ndinomukamuchira mutrongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Robson Chere, avo vanove vari murayiridzi uyezve munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS. Tiri kurukura nezvekuvhurwa kwezvikoro kuchange kuchiitika vhiki riri kuuya iri musi wa14 Gunyana. Zvose izvi zviri kuitika panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checovid-19 uyezve nhamba yevanhu vari kubata chirwere ichi iri kuendera mberi ichikwira, asi pane vazhinji vari kupora. Ngatinzwei maondoro ava Robson Chere pamusoro pezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa. Vachere ndino mukamuchira mutrongwa. Tiudzeiwo maondo renyu pamusoro pezvedanho riri kutorwa nehurumende rekuvhura zvikoro vhiki riri kuuya.
Danho riri kutorwa nehurumende kuti inge ichivhura zvikoro pasati pataurana uye kuonesana kuti zvikwanisiro zvaida kunge zviripo zvava panzvimbo here. Chinoti aiwa vari kuchimbidza zvikuru uye havaifanira kunge vachiita izvozvo vasati tisati tataura pamwe chete semasangano anomirira varayiridzi nemamwe mapoka nevabereki kuti zvasa zvavapo here zvaifanira kunge zviri panzvimbo kunge zvikoro zvinge zvichivhurwa.
Hurumende iri kuti ichange ichitora matanho ose mukutsivirira varayiridzi nevadzidzi pachange pachivhurwa zvikoro, anosanganisira kupfeka mamaska achange aripo, iyo yatinoti PPE, sanitizer, zvose izvi zvichange zvichipo, uyezve mutemo wesocial distancing uchange uchiongororwa. Takanzwa vachiti muclass muchange musina vadzidzi vakawanda panguva imwe chete. Sevarayiridzi muri kuzvitambira sei izvi?
Hurumende inogona kutaura kuti ichatora matanho ese anenge achita mukudzivirira varayiridzi nevadzidzi panovhurwa zvikoro. Asi izvi hatingangoti zvinde zvitaurwa nemuromo. Chaivapo chekuti changa chakamisa zvikoro zvedu kuti zvivhurwe inyaya yekuti zvikwanisiro zvanga zvisimo. Zvino panguva yese yekuti zvikoro zvinge zvakavharwa ndo paifanira kunge zvikwanisiro zvese zvigadziswa zvichiisa zvikoro zvisati zvavhurwa. Tose topinda muzvikoro toona kuti zvinhu zvese zvavapo here, nekuti tichati zvikwanisiro zvichange zviripo izvo zvisipo. Sekutoziva kwatinoita kuti kumaruwa hakuna zvakaitwa kuzvikoro zvekumaruwa. Kuziya kwezvikoro zvemaprivate college vane mari dzavo nezvikoro zvinoenda vakuru vehurumende zvine mari dzakawanda ndo zvinenge zvaane dziviriro dzakakwana. Asi isu zvikoro zvinoenda varombo, zvinoenda vana vedu vemumaruwa, izvozvo hamuna zvati zvavamo. Saka kuvhura zvikoro, zvikoro zvese zvisati zvasvika pasame level yekunge paine masafety measures are in place, tinoona kuti tinenge tichireverana nhema. Idzodzo inhema, nekuti dai dzisiri nhema taifanira kunge takatendera muzvikoro tichiona kuti zvinhu zvese izvo zvavapo here, towirirana kuti zvikoro zvedu nga zvichivhurwa zvinhu zvavapo. Asi izvozvo hazvina kunge zvichiitika.
Aiwa, nguva ndiyo yadyanana vachere. Tichipeta hedu hurukuro hedu, ngatimbotarisai vadzidzi nemaondero enyu. Vadzidzi vachange vakagadzirira bvunzo idzi zvakanaka here?
Vadzidzi kuti tivhure sekutaurwa kwazvakaita vachibva vapinda mukunonyora mazamanishoni, vadzidzi vanenge vasina kugadzirira, uye vadzidzi vanotodawo nguva yekupedzisa zvidzidzo zvavaifanira kunge vakadzidza panguva yese vasati vasvika pamazamanishoni, sezvo vanga vakagara kudzimba nguva zhinji. Saka tiri kuti vadzidzi vanoda nguva yekunge vachimbodzidza kupedzisa kupedzisa pavakasiyira, uyezve nenguva yekurivhaiza kuchiti mudzidzi apinda muzama, mudzidzi ari kunge achiekizamainwa achanyora dzama yezvaakadzidza, tozoona kuti mudzidzi abuda ane mapasiresi anoenderana nekuti mwana uyu akadzidza zvokwadi. Kwete kuti tinongomuti mwana anga anonyora zvama iye asina kunge awana mukana wekudzidza, asina kuwana nguva yekunge achirivhaisa. Saka panguva ino vadzidzi vedu havasi prepared zvekare.
Aiwa, tinotenda vaRobson Chere nekupinda muchirongwa. MuZimbabwe nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumakumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. muZimbabwe, pano panepfenyuro yestudio 7. Anokonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove, muZimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu.
Makadini vatereri, nditanonoka Wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Nhasi ndina mufundisi Forbes Matonga kuti vatiudze kuti nekunamata kuna Mwari wavo kunoita vanhu veZimbabwe sei matambudziko avo achiita sekuramba achiwanda.
ndoda kukutenda hii mandibunza mubunzo inogozha munguva yekuremerwa kwenyika yedu yeZimbabwe. Ndaingada kuti vateereri vanzwe kutaura kwamuprofita Jeremiah akambosanganawo nenguva inogozha kana kuti inorema senguva yatiinayo, kunyanya mubhuku rake rinonzi Shungu zvaJeremiah. Imomo ndimo maanopindura mibvunzo yekuti sei zvichiita sekunge Mwari vasingapindure minamato panguva yekuremerwa nekurwadziwa. Ndiri kuda kuti kuvateereri vagozoverenga bhuku raLamentations kana kuti Shungu dzaJeremiah rose zvaro rinova rinotibatsira mukupindura mibvunzo yekuti sei zvichiita sekunge hapana donhodzo iyo Zimbabwe iri nyika yevanhu vari vatendi. Vadikani, ndo zvinoita Mwari. Dai kuri kunzi takafamba nevana veIjipita makore makumi mana vakanga vari murenje, munoona kuti ndiyo mibvunzo yavakanga vainayo zvichiita sekunge kutodzokera kuIjipita kwava nani pane kuenda kunyika yechipikirwa, nyika yeKenani.
Saka minduro yenyu ndeyekuti?
Minduro yangu ndeyekuti tisanete, Mwari havana kutikanganwa. Kana dai zvinhu zvikarema, Mwari havakanganwi vanhu vanovimba nezita rao.
Mwari anoteerera minamato yevanhu vake here?
Mwari vanoteerera minamato, asi minduro yaMwari haienderaniba nekufunga kwedu. Pamwe kunyarara kwaMwari iminduro, pamwe kurwadziwa kwedu iminduro yaMwari. Saka chinenge chichiitika ndechekuti isu ndisu tinenge tisiri kuona kupindura kwake, asi iye Mwari vanenge vachipindura.
Tingabvuma sei kuti minamato yedu iri kusvika uye iri kupindurwa?
Chinoratidza kuti minamato inokosha ndichocho chekuti dai maitarisa izvozvi muchiona kuita murakatira kuri kuita vanhu neCOVID-19, muchitarisa imi maconditions ane zvipatara zvedu zvemuZimbabwe, muchitarisa imi kuramwa mabasa kwaita vana chiremba, vana mukoti naavo vose vari kuseenza muzvipatara, asi muona kuti zvakadaro recovery rate yemaZimbabweans muchienzanisa nana South Africa vane zvese, hakuna chinga explain why zvinhu zviri kudaro muZimbabwe kunze kwekuti ndiMwari vari kupindura. Iwayo masainzi yekuti vanhu verudairo vanofanira kutenda kuti Mwari vari kumira nesu senyika.
Mufundisi Matonga, munoti kune avo vedu vanoti minduro yaMwari inononoka?
Minduro yaMwari hainonoke, asi zvatinoda isu pamwe ndo zvinoita sezvinononoka kuzanziswa naMwari. But Mwari wakateerera nguva dzese. Kunyarara kwaMwari iminduro, kuramba tiri mumatambudziko iminduro, asi isu ndisu tisingaone semhinduro nekuti tagara tiine zvatiri kuda mumusoro medu. So Mwari wari kutipindura. Saka evidence yekuti Mwari wari kutipindura panguva yatiri kurarama is the amazing story yekuti we are much much better in terms of my death toll ne recovery process yedu mudenda iri. Isu tisina chikafu, isu tisina vana chiremba.
Munoti kuvanhu vari kutambudzika vave kuora mwoyo?
Zvatoda kuti titaure kuvanhu vari kutambudzika. Pane rutivi runoitwa nevanhu, pane rutivi runoitwa naMwari. Mwari havaitire vanhu zvatinofanira kuita pachedu. Saka tikaramba totarisira kuna Mwari kuti Mwari ngaaite rutivi rwake, isu tisiri kuita rutivi rwedu rwatinofanira kuita, hakuna kwatinoenda.
Mashoko makuru ekurudziro kuvanhu veZimbabwe anobva kuna mufundisi Forbes Matonga. Ndinoda kukutendai chaizvo nemashoko enyu.
Mazvita wawande.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvekare svondo rinouya.
Tenda Tanonoka Wande, uye tunoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Uwandu hwevanhu vafa necovid-19 hwokwira mushure mekunge mumwe munhu afa kuBulawayo nezuro. Varume vaviri vanga vachipomerwa mhosva yekuuraya musoja kuChivhu vourayiwa kuBuyera nechikwata chemauto nemapurisa. Nhasi kwapera gore vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya kuSingapore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Kuhisika tisenda bakuvi.